Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaema seNmunangagwa votsvaga rutsigiro rwokuti vapinde muUnited Nations Security Council kumusangano wenan Aligned Movement. Asi vanopikisa vanoti havana kukodzera kutora chigaro muSecurity Council sezvo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Dare repamusoro romisa hurumende iyo inoti yakatumwa nemutungamiri wenyika vaema seNmunangagwa kudzinga dzimwe mhuri papurazi riri kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaema seNmunangagwa vari kutariswa kusimuka munyika nhasi vakananga kuUganda kumusangano wenan Aligned Movement. Vachitaura nebepa Naure Herald, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vati kumucheto kwemusangano uyu vamunangagwa vanenge vachitsvaga rutsigiro kuti Zimbabwe ive nhengo yeUnited Nations Security Council kwemakore maviri. Asi vanopikisa vanoti vamunangagwa havana kukodzera kupiwa chigaro chakadai sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Security Council ine nyika gumi neshanu. Panyika idzi shanu dzine masimba dzinogara dziri nhengo, asi dzimwe gumi dzinovhoterwa neUnited Nations General Assembly. Namwe ine nyika zana nemakumi maviri, asi kumusangano uyu kune nyika makumi mapfumbamwe nenhatu. Dingindira remusangano rakanangana nekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko epasi rino. Mumwe mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakodzera kutora chigaro ichi.
Isu seZanu PF tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti Zimbabwe kana imikava imwe ipi nyika yemuAfrica tinge tiine nyika inomiririra zvinofungwa nezvinoshuvirwa nevanhu vekuno mukati meSecurity Council.
Sika vanopikisa vari kuti hapana chakaipa kuti Africa imiririrwe, asi kwete neZimbabwe iyo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifanirwi kunge tiriko, hatifanirwi kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai idzo dzangova nhau namakuhwa. Nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa, nekuti kana pane chachakaposheka kana chakashoreka kwavari paelection, ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotika vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanya.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matanho awa vachizoda kugara vakataura mashoko awo mumanewspaper nemaradio, kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu veZimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika. Vanhu veZimbabwe vachibva vasarudza vamunangagwa neZanu PF. Isu zvisinei hazvitityisi, nekuti veopposition vanopikisa ndoragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzangu vamakomba oga Marara, vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatutu amarara akasiyiwa neveopposition achikuungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isu tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi
nechikonzero chemuchidaro vamarabhiti,
nekuti pachokwadi dangwa neshungu dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chokunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chavachataura kuti tisu takaitawo icho chaendesa nyika mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, Vostalo Sisiziva.
Zanu PF haina credibility inodiwa kuti ioneke ichipusha nyaya dzakafanana neizi at the international platform.
Nechikonzero chei muchidaro vasiziva?
Nekuti munoziziva kuti tirecognize internationally, tinofanira kuti tiresolve maissues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa maissues internationally usati wagadzira madomestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesadzo zviri kuita zviri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno. Muona kubvisa kuri kuita mamembers of parliament nemadambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions dziri kumunyika muno. Hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinometa international.
Sei zvisingakwanisiki?
Nekuti credibility international inofanira ichibva from our ability to resolve our domestic problem.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vostalo Sisiziva. Mukupeta nyaya iyi, Blessing abatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chendingataura chokutanga ndechekuti vamunangagwa nehurumende yavo yeZANU PF vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations Charter ndechokuita mendeni international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamunangagwa neZimbabwe vangazvitadza here izvi varwanya?
Vamunangagwa vanoda kunopinda mudare reSecurity Council remananipermanent members, ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumendena kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaiwo vachingoti avhura murumo wovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatoe CC. Matare chaiwo achiri kwamunhu angobuda musango angobuda mudunhu otozvinzini secretary general of political party. Matare avo ndizvezvo ndiyo peace and order here yavanoda kundomendera kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagusi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rinonyararo. Saka chishuviro chavamunangagwa zviroto zvavo, asi sokutaura kwamugabe muchakabvu zviroto zviroto.
Gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Dare repamusoro reHigh Court neZuro rakamisa bazi rezvekurima, mudzviti uye mapurisa avaiti vatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kudzinga mhuri mazana masere papurazi reskia riri kuNorton mudunhu reMashonaland West. Vashandi ava vanoti vakasiyirwa dzimba dzavari kugara nemurungu wavaishandira uye akazotorerwa purazi uye havana kwekuenda. Asi mutongi wedare repamusoro vaRogers Manyangadze vakati nzira yaida kudzingwa nayevanhu ava haisi pamutemo. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vose vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta rakamirira mhuri idzi uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Tafadzwa Muchenje.
VekuMinistry of Finance nevekuofisi yekwadistrict administrator vekuChirugutu paivawo nevekuema nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakaenda kupurazi rinonzi Skia Farm kuNorton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni vepaplot number 46 Skia Farm. Sera vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vabve mukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukombonomu vakabvunzawo vachikumbirawo order yedare ya ita urabuti iyo waifana kubuda mkombo wanda gari mkombo ni mtivaka uya wapati waka sana ngurao machiti iyo laiva mashandi emurungu aiki machinskia akanga alie mrijie plaz nekundotoni achinskia wachu akazo boba plaz takaitua land reform program iyo waifana nguro machiti akanga wawa ni magore ya nilalika 22 skia apa atama mkombo plazi papo ya kigarapo. Saka iwe chitemo chao chewa chekuti mazama chachatapio ya kutiwa vipa prasi. Lakanga la ume siru wao. Nekuti lakanga wa sina kukuye nda uye shi. Seta tino ziwa muno mzimbabu. Kukunaya.
Dare iro raka zoti kudi.
Dare raka chunga ni shure chakaenda ya erika chunga na jaja menzi justice manyangati. Mchongi wedara kachara kutiye vano naifana kutuwa mukana kana kutuwa inonjifishen ota kutuwa supa dali wakachara ilo kuti ashaigu na kuti mnango nizapa mchimbo pasina kupiwa otinoti ota mchirungu medari ya iti ndila ilo kuti taiche ifishen ota
tichi itarisa pamutemo chii chinofandrange chaitwa kuti vano vatsingwe
chinofanya kuitika ndeche kuti muna lenga chida kuzinga munu kanjindo. Ando fanya kuyenda iye kudari. Ono isa masamanishi ake eviction. Koti yoo ngororao iti njiwao kuti. Iye wacho aruda kuzingwa. Hana ye shikonji resha kesha anoda kupao kutasa jiri.
Gweta vari nengwe Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Muzare tafadza mchenje. Varu parunari muarari na taboka ngubewe Studio 7. Darere pamusoro High Court nasirara sanyaya yeva ikokera nengo dzebato rinopikisa muparamende Vamos Chibaya nemutevedzeri wemutauriri webato iri Vaostalos Siziva nevamwe yekupikisa kudzingwa kwavo mudarere paramende nevari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyore mukuru webato reTCCC vasengezo shavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi va Peace Strike kuenda vati hapana zvizhinji zvavangataura pari zvino sezvo patori nechimwe chikumbiro chiri kudare chakakwidzwa neve TCCC zvakare vachiti vachavangu havana masimba ekudzinga vanhu sezvo vasiri nhengo yedare iri. Senator Jameson Timber veTCCC vatsinira mashoko aya.
Vakati ivo tinofanira kuti tichepesu nyaya iyo iri kudai kuti tipedze nezvanga zviitwa na vachabangu.
Gweta ravachavangu vanwani Stole vanoti vafara nemutongo wapiwa nedare nhasi uyu.
Saka koti yazoti no vanodziziva kuti masamonzi wavo anga akakosha achikosheswa nekuti kune umbo unofanira kubudiswa badai. Saka ivo vazozoona kuti masamons anononoka vakamhanya neuseri vachizama kuti vavhare dare maziso vawane order vabati.
Vatimba vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vachavangu vane simba here kana kuti kwete rekudzinga vanhu ndiyo ichapedza makakatanwa ose.
Yato mumatare sekutaura kwatirikuita izvinezvi kune zvidano zvichatorwa chidano chatichatora iye zvino ndechekuti tiende kupretrial conference togadzira matimings edu toisa umboyo hedu toenda kutrial asi izvinhu zvatora kuti tiite nokasa tichipedze bongo zose.
Vachavangu vari kupomerwa mhosva yekushanda nebato riri kutonga reZANU PF mukudzinga nhengo dzeTCCC muparamende nemakanzuru asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira varamba mashoko aya.
Hatiudziri bato rinopikisa zvekuita asi tinongokurudzira kuti vaite zvinhu zvinoitisa nyika yedu ende mberi, vaite zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave neramangwana rakanaka. Izvi zvokuti vari kugara vachipokana vachiita kuti mari dzenyika dzitambisiwe nemabyelection zvinhu zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Zvichakadai mutongi Justice Kwenda pari zvino vari kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare navashavangu yekuti vachibaya nevamwe vavo vasapinde musarudzo dzemabyelection pasi peTCCC sezvo vakadzingwa nebato iri. Rimwe remagweta avachavangu Advocate Lewis Uririn vauza dare kuti vachibaya nevamwe vavo havafaniri kumirira TCCC nekuti hapana zvashanduka pakudzingwa kwavo mubato. Nyaya iyi yabatanidzwa neimwe yakakwidzwa kudare iri naSachigaro weZanu PF mukagovi district Mukoba North kuGweru vaChristopher Niwa yekuti vachibaya vasakwikwidze musarudzo vachiti ZEC yakatadza kutambira mapepa avachibaya sezvo vakadzingwa muTCCC. Gweta reTCCC vaCharles Kwaramba vaudza dare kuti mutongi haafani kutombozwa nyaya yavachavangu navaniwa vachiti haina maturo sezvo pasina kurasikirwa kwavanoitwa kana vachibaya nevamwe vavo vakapinda musarudzo idzi. Vatiwo hapana akarambidza vaviri ava kupinda musarudzo vachiti savachavangu vakatotadza kudoma vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mudare pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimparks rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kuri kuita nzou mumasango emunyika. Mutauriri webazi iri vatinashe Farau vati nzou dziri kufa nekushaya mvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuisirwa muchetura nevanovhima zvisiri pamutemo. Pane mashoko ekuti nzou dzafa kubva gore rapera. Kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzasvika 156. VaFarao vatendawo kuti nzou dzakawanda dzafa gore rino kudarika mamwe makore. Nzou dzakawanda dziri kuHwange National Park. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata kanzura weWard 18 kuDete kuHwange vaStanley Torima.
HwaNge National Park ndeimwe yedzimwe nzvimbo dzeparks nenzou dzakawanda.
Zvakamira sei manzwire wamuri kuita munharaunda umu? Zviri kumbonyatsofamba sei? Dzinenge dziri kunzi dzanyanya kuwanda dziri kufa?
Hai, tinonzwawo semanzwire amuri kuita kuti dziri kufa. Ndichiona sekuti zvinoenda kuti dzise nouwandi hwamuri kunzwa inyaya yekuti idzo pachadzowo dzawanda ende tikaona uwandi hwadzo nemvura dzeifana kuwana, I think ndio pane tsaona yose inokonzera kufa kwadzo, because kana nguva dzaakusvika kunana October November mvura yakanonoka kuuya, panoita dambudziko rekuti dzinenge dzaakuneteka kuwana mvura yakakwana.
Asi kumashure uku kugara nekugara dzaimbonzwika kunzi dzinofa here neuwandi huri kunzwika mukore unouyu?
Handichinyatsokutondera hangu zvakanaka kana taakuita makombarizen but even kumashure kufawo dzaimbofa nokuda kwokushayawo mvura. Iye zvino izvi manzira atiri kuita nhamba inenge yakwirira sokutaura kwamuri kuita. Ndinoona sokuti pano musiyano kuti resi dzakanga dzichifa asi pamwe kufa kwadzaakuita izvezvi kwativedzere.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti kuno vagariwo vanopinda vachiita zvekupocha zviya, izvi zvinoitikawo here izvozvo?
Kana ndichiri kunyatsotondera zvakanaka, zvambenge zvichiitika panguva dziri mumashure makore maviri matatu mumashure zvaazvinyatsokuita zvino. Tichitoonawo vanhu vane nyanga dzachona vakasungwa namapurisa but pari zvino handingati hazvisi kuitika, zvinogona kudaro zvichiitika asi maitikirazvo atisiyani nemaitikiro kumashure kuti maybe mazuva ano zviri kuitika asi zvisina uwandu hwakafanana nehwanga huriko mikore yadarika.
Kune veparks vatinombonzwa kuti vanotaurawo nevagari vachivapawo maupdate yezvinenge zvichiitika, munombosanganawo navo here?
Tinotosangana navo muzviitiko zvakawanda. Patinenge tasongana navo kazhinji kachona vanokurudzira vanhu vomunharaunda kuti vagarisane nemhuka idzodzi dzedu dzakafanana nenzou nechirungu chavanoti living with wildlife in harmony. Vanouya kuzokurudzira zvinhu zvakati wande nzvimbo dzedu dzatinogara dziri paedge yeHwange National Park. Tinoindaraktia zvakanyanya nemhuka inonzi nzou.
Kanzura weWard 18 kuDete kuHwange vaStanley Torima vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remumombasa kuKenya rapomera mhosva dzekuponda kune anozviti mufundisi Paul Ntenke Mackenzie akakonzera kufa kwevanhu mazana mashanu vekereke yaitungamira. Ntenke nevamwe makumi mapfumbamwe nevana vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ntenke akaudza vanhu vemikereke yake kuti vakasanya kusvika vafa vaizoenda kudenga kunoonana naJesu. Israel inoti yabomba nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kwayati yanga ichirwisa varwi vechikwata cheHamas. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yauraya vanhu gumi nevatanhatu vakawanda vacho vari vana vadiki. Zvichitevera mutongo wapiwa nedare repamusoro reHigh Court nhasi wekurasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reCCC riri pasi peutungamiri hwaNelson Chamisa yekupikisa kudzingwa kwenhengo dzebato iri nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato vasengezo chavangu. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kubvunza kuti zvine musoro here zvekuti bato iri rirambe riine chivimbo nematare edzimhosva yemunyika. Vamwondo vari kuti mutemo unopa mapato masimba ekudzinga nhengo dzavo muparamende nemumakanzuru wave kushandiswa zvisizvo nekudaro unofanirwa kutariswa zvakare kana kutobviswa mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti bato ravo ranangepi nezviri kuitika izvi.
Ayo, isu tunongo ramba tichiudza vana veZimbabwe kuti musangano wedu wakamira zvakanaka. President Chamisa vari kuita basa ravo saPresident, vari kuteererwa, vari kufarirwa nevanhu. Munongoona zvavanoita vakangokandwa chero mufananidzo wavo pachivhitivhiti. Zimbabwe yese inosimuka, asi izvo zvinoitwa navamunangagwa izvozvo. Saka zvimwe zvese zviri kuitika izvi mahumbwe, idrama. ZANU PF iri kupinda mumba medu, iri kupaza mumba medu ichishandisa makots, ichitaura kuti munhu akaita saChabangu asingazikamwe asiri Secretary General anongouyawo zviti ndi Secretary General. Asi sebato takamira pakanaka, tiri kugadzirira zvinhu zvedu, tiri kuziva nyaya iripo. Nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vakapira sarudzo dza2023. Tinoramba takamira ipapo uye ticharamba tichitaura nemaorganizations akaita sana SADC nevamwewo kuti tigadzirise nyaya iyoyo, nokuti tinoziva kuti zvese izvi ndozvinoda kuitwa neZANU PF kuti itivharidzire kugadzirisa nyaya chaiyo chaiyo yeAugust 2023.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza munoti
zviri kuitika muCCC zvanga zvakatarisirika nekuti vagara vanobika mbodza. Pachivanhu tinoti zviri kuitwa neCCC anonzi madhambitanana mabhuruku avambodzo, zoreva kuti kutamba kwepwere kusina musoro, kugara naka uona dzevanhu. Vana veZimbabwe vanga vanofanira kutarisa kuti matongero avachamisa vatadza kubatanidzisa boka ravo roga. Saka mukazomupa nyika mukomana uyu, nyika inoparara. Yubi recalled as a citizen anytime naChabangu weCCC wotaka kunyeberana kuti aiwa hasi wedu ndowanhii. Tinoenda panyaya yabudabuda renhasi baba. Tofanidzize kuti handinzwisise kuti vanhu veCCC vanofunga netsoka here kana kuti vanofunga nei, nekuti varoziva kuti pane dare rakagara rikataura kuti haukwanise kukwidza uri pabato rakudzinga kusvika bato rachananyora tsamba chihasina kukudzinga. CCC havanoita izvozvo, vari kuendera mberi nekuregista. Votoenda futi kudare rakavanyima pekutanga, hazvishanduke. Mumwe jaji haagone kushandira zvinoitwa nemumwe jaji. Zvaifanira kuita CCC yafanira kuita inonzi appeal. Vaifanira kutanga vaita appeal vagadzirisa ziva kwavabva, nekuti kwavari kuenda usiku vaifanira kugadzirisa kwavabva.
Vadzokora, tinoona kuti munoramba muchienda kumatare edzimhosva, amunonongedza kuti akakepshwa sei muchiramba muchitemba nematare kana kuti kuuya nechivimbo nematare amunoti akakepshwa.
Tiri vana veZimbabwe, kana tine nhunha dzedu tinoenda kumatare edzimhosva nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo. Kana baba vachikanganisa zvinoitwa navamunangagwa, hatizovarambi kuti havasi baba vedu. Tinoramba tichingovati ndibaba, asi tiziva kuti tina baba benzi. Kuna baba vanozviti mutungamiriri wenyika, asi vari benzi. Ndozvakafanana nekumatare edzimhosva, kuti ndokwatinokwanisa kuenda ikoko nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo.
Dr. Mavaza, munoti
judgment yabuda nhasi yarambisa vaosarudzi nanachibaya dzimwe nhunhu dzatunza dzese dziya kudaiwa hamupinde paballot box kutwa 3 February. Saka zvatorambwa kare, chamungangoita vadzokora kwete kupopota nekugotomotoka. Endai kudare rezimhosva pamusoro moita appeal, munobvumidzwa. Kwete kungopopota muri mumigwagwa hazvina kwakune kusvitsai. Haungapfeke shangu chitsitsiro chiri mberi, haukwanisi kufamba. Saka iko zvino izvi TCC yazvisunga yega mbiri mbira dzakondo, yaida kutsvaga yokupomera, yakubata uswa.
Vadzokora, vanhu vari kuti mutemo iwe wekudzinga nhengo dzinenge dzasarudzwa unenge waakushandiswa sezvisizvo, kunyange hazvo uri mutemo uri mubumbiro remutemo wenyika.
Ndinowirirana nevanhu vari kutaura izvozvo. Saka mutemo iwoyo zvechokwadi unofanirwa kubviswa kuitira kuti vana veZimbabwe vamiririrwe nevanhu vavanenge vasarudza.
Dr. Mavaza, hanzi mutemo ubviswe uyu werecall.
Mutemo uyu wakanaka zvachose.
Mazwa kunhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain kwakare, uyewo nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nhasi kune makuwerere kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Nenguva dza7 kune mutambo pakati peIvory Coast neNigeria, kuchitwa nenguva dza10 manheru kune mutambo pakati peEgypt neGhana. Nezuro, Zambia yakaita mangange 1-1 neDRC, Morocco ichirova Tanzania 3-0. Kuti tinzwe zviri kuitika kumakwikwi aya, Marvelous abata nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRomario Musekiwa.
Ivory Coast yakatamba zvakanaka. Sevanhu varikuora tingati vari kuhosta mutambo, vakatamba zvakaitarisira timu inenge ichihosta tournament of this magnitude. Inofanira kunakidza, inofanira kugohwesa mabhora. Apa vari kusangana neNigeria. Nigeria, ini ndikayamuchera Nigeria ndiri kuti chachiri chakapinda nyoka. Haisiri Nigeria, taiziva kugara iyaya. Haina nyangu kanu, shangari yangu jeje yekocha, wana Tijani Babangida, wana Tiboy. Aiwa, wapfuti mazuva ano. Asinga vasina mudzidzi yekukosha kunoita bhegi ravo yarinenge Super Eagles. Iyo ya vanhu vakapeta nyoreya kuti zvinobhurei kutambira bhora Nigeria. KuNigeria bhora vanhu vanoitisa zvakanyanya pati timu yavena yave ine zvaitamba kuzosvika panotati vanhu vasidizwai. Saka inenge ndichiona ichistruggla ndikuti inorwa neIvory Coast.
Tombotarisa kuti pane mumwe mutambo zvakare weGhana versus Egypt, munoona zvichibuda sei apo?
Apo inini ndinomhanya neGhana Black Stars. Egypt ndaraneno, Egypt kubva kudhara zvayo iranitari eri timu inongotamba neEgypt nenjotinga inechepfinda ino. Apa akagara ndinomupikiriza ndinokama zvakanaka netando yakawanda nevakuru zvebhora vekuGhana. Saka ndiri kutiga zvakanyanya Ghana. Ghana ndiriichipa kuti inowina nhasi, inowina nhasi, inoona kuti haina single margin but iri kuita maximum point. Egypt yakazunguzwa ikabviswa chiri kunetswa neMozambique. Saka hazvitoziva kuti ndokutambira zvozvi. Enda bvabva sangana neGhanawo yakarohwa first game ndekuti mutambo iyo wakaipa iwoyo. Asi ndiri kuti Ghana ikasunga dzikasimba inowina game iyori. Egypt haisi Egypt yataita kudhara yainge nemaamvira Hamdi Musa, wana Muhamdi Abutrika, na Hossam Hossein, wana wakuri na nimtanda anonji Muhamdi Mofala wili za kuwewe.
Tombo tarisa kuti imi muno shanda neva tsigiri we munyika we munavu, vari kuona sei zviri kuitika kumakwikwi aya?
Vatsigiri vari kuchera bhora zvakanyanya. Ukada kuona nzvimbo dzinonwa mutambo, masports club, midzimba, magesi, anga ari mbochinyara, aiwa.
Tinotenda nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association Romario Musekiwa ana Marvelous Musanganya uye weStudio 7 parunhare. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai kusimudzira nyika munyaya dzebudiriro. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Taboka Ncube.